Vama kura vakataura mashoko aya mudare ravo redunhu apo vakange vachipindura mibvunzo yaibva kune dzimwe nhengo dzedare ravo. Vanoona nezvekodzero dzavanhu vanoti mashoko akataurwa navamakura anokonzeresa kuti pave neruvengo pakati pevanobva kunze kwenyika nezvizvarwa zvemusouth africa. Mumwe muzvina bhizinisi musouth africa nezimbabwe vabrighton sangore vanoti mashoko akadai anobata zvizvarwa zvisiri zvemusouth africa agara achitaurwa kwenguva yakareba muSouth Africa.
Yaya murutaura iyi iri kurwadza. Like inini ndinoita construction, songs construction. Ndiri muno munhu kutoona zvatomira zvakaipa. That time ndakasvikirwa nevakomana vakatora basa rangu emuno muSouth Africa vakati takuda kushanda izoni yedu. Saka kutotanga zvakatotanga. Contract iyo yanga ndicho nemari yakawanda chaizvo mukati meupenyu hwangu. But yakabva yatotorwa. Ndakatanga kutongoona matoni zvekuti akamwana dai nzira yedu yanaka. Dai Mwari vati nzwira tsitsi vati nzwira nyasha. Kaidi yaita sei yanaka. Ini chiwashwa zvinhu zvavo vaakuzvida. Vaakuda kushanda vanhu vaya vati haimboti ava kushanda but now they want to work so I don't know zvinhu zvisina kutombomira zvakanaka but chandinongokuudza ndechekuti kana uri kushanda muno muSouth Africa gara wagadzira kumusha sazonotambirwa nenhamo kumusha.
Sachigaro weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDhewa Mavhinga vanoti mashoko akadai haafaniri kunge achibva pamuromo pemunhu anonyarikana savamakura.
Mashoko ava David Makura mukuru weHauteng province kuti vanoda kudzivisa vabva kure vese kuti vasakwanise kuvhura zvitoro kana kuita mabasa madoko muguta reJohannesburg. Mashoko anorunzira kuti vabva kure vatorwa vekune dzimwe nyika vavhiringidzwe kana kurohwa kana kupondwa anouya panguva isiri iyo, nekuti iko zvino tiri kuona kuti kuvatyairi vemotokari hombe vemagonyeti vari kushungurudzwa vachinzi havasi vanhu vemunyika yeSouth Africa. Zvinokanganisa, zvinokonzera ruvengo, zvinokonzera mweya wezenophobia.
Vamavhinga vanoti mashoko ava makura anotyora kodzero dzevanhu uye handicho chaive chido chaimbove mutungamiriri weSouth Africa mushakabvu Nelson Mandela.
Havasi kutaura mutemo sezvauri. Shuviro yavo yekuti vadzivise inotyora kodzero, haitevedzani kana kuwirirana neutungamiri hwaivapo kare wana vaMandela nevamwe, wairatidza kuremekedza hunhu nekuremekedza ukama hweSouth Africa nedzimwe nyika dzemuAfrica. Tinofanira kurangarira kuti nyika yeSouth Africa kuti igozowana rusununguko nekuzvitonga kuzere yakayamurwa zvakanyanya sei nedzimwe nyika dzakakomberedza dzinosanganisira Zambia, Mozambique neZimbabwe nedzimwewo. Asi iko zvino yoita sekuti vanhu vese vanenge vasiri veSouth Africa vanofanira kushungurudzwa. Hazvisi izvo.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti mashoko akataurwa navamakura kora mitemo yenyika iyo isina rusarura pakuvambwa kwemabhizinesi.
Takadzeya mashoko ava David Makura nokukadzi kakuru, nokuti zvavanotaura izvi ndizvo zvimwe zvatogarotaura kuti zvinokonzera kuti zvizvagwa zvezimwe nyika zviri muSouth Africa zvishungurudziwa. Mapoliticians haafaniri kuva nechekuita nemafambisirwo anoitwa business muSouth Africa. Kazhinji panenge pachii, it's a free market economy. Pavanongofanira kupindira ndepavanenge vachiisa mitemo, asi mitemo iyi inenge ichifanira kuva ichitevedzera bumbiro guru romutemo romunyika.
Vashumba vanoti kana vekunze vachivhura mabhizimusi muSouth Africa vanenge vachibatsira kusimudzira upfumi hwenyika iyi.
Kana vanhu vachiuya kuita business muSouth Africa vari kuriitira kurudzira kana kubudirisa South Africa yacho, asi ivowo vachizvibudirisa kana kuti vachigadzira upenyu hwavo nemhuri yavo. Ukadzokera zvakare kubimbire guru romutemo iri rinotaura kuti even nyangwe ari makambani anobva kune dzimwe nyika anenge achifa kuva akaprotektiwa kana kuti akachengetedzwa nebill of rights reconstitution. Saka hazvinei kuti munhu kana kuti ikambani inenge ichingofanira kuva yakachengetedzwa nebill of rights. Tikatarira section 9 yeconstitution inotaura kuti everyone is equal before the law and has the right to equal protection and benefit of the law.
Vashumba vanoti vamakura vanofanirwa kukumbira ruregerero kuzvizvarwa zvose zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa.
Zvatisinga kurudzi seZimbabwe Exiles Forum rinovasangano rinogwira kodzero dzavanhu tinenge tichitoti vakakanganisa kana kuposha zvakakura zvokuti vanotofanira kukumbira ruregero kuti zvagwa zvedzimwe nyika zviri muSouth Africa. Hazvizi zvinhu zvatinotarisira kumunhu une chiremera chavanacho, ende tinogara tichitaura kuti mashoko anobva mumiromo yamapoliticians haana kunaka kazhinji, izvikuru panyaya dzokuwirirana kana kusawirirana kunoita zvizvarwa zvomuSouth Africa Afrika nevanhu vabva kune dzimwe nyika. Saka zvino zvatinoti zvakashata zviku.
Vashumba vawedzera vachiti sangano reZimbabwe Exiles Forum riri kuita hurukuro nemamwe masangano akasiyana siyana senzira yekugadzirisa matambudziko akatarisana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa.
Tiri kuita kuzama kubatanidza masangano anomirira kodzero dzamaZimbabwe muno kuti titaure neiwi rimwe chete. Izvi zviri kunetsa zvikuru nokuti vanhu vokuZimbabwe havanyanyogona kuita mushandira pamwe, asi ndo zvatiri kuita kuti tora danho takabatana. Tiri kushanganawo nevanogwirawo kodzero dzavanhu vanomirira mamwe masangano vachimirira vamwe vanobva kune dzimwe nyika zvakare. Saka zvino zvatiri kungoita yatingati nguva nemisi nenguva kana kuti one continuous basis.
Mashoko ava makura anouya mushure mokunga zvitoro zvezvizvarwa zvekunze kweSouth Africa zvapazwa nekupiswa, ukuwo vatyairi vemagonyeti vachimbunyikidzwa kodzero dzavo, vamwe vachimanikidzwa kusiya basa nesangano rinozviti Old Truck Drivers Foundation. Sangano reHuman Rights Watch rinoti vanhu 200 vafa mumhirizhonga yemuSouth Africa kubva muna kurume gore rapera, vazhinji vavo vari vatyairi vanobva kune dzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 mu Johannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.